Mumashoko avari kuburitsa paterevhizheni nemumapepanhau, Venasa vari kukurudzira kuti makambani ose ari munyika ave anyoresa kukambani iyi. Venasa vanotiwo makambani ose ange achibata mari yepenzheni inofanirwa kubatwa pamihuro yevashandi, asi asingaendese mari iyi kunasa sezvinofanirwa, anofanirwa kugadzirisa nyaya iyi nekukasika. Mukuru wesangano reCommercial Workers Union of Zimbabwe uye variwo zvekare munyori wekomiti yevanhukadzi musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU, amai Barbara Tanyanyiwa, vanoti zvakakosha kuti makambani aendese mari yaanobata kuvashandi kunasa, sezvo mari iyi iri iyo inofanirwa kuzobatsira vashandi ava kana vave pamudyandigere.
NASA iorganization inochengetedza mari dzevashandi kana vachinge vakuenda kumudyandigere, yatinoti pension, kana kuti kana vachinge vakwara kumabasa. Saka zvakakosha zvikuru nekuti mushandi kana achinge aenda kupension anotarisirwa kuti upenyu hwake hurambe huchienderera mberi, pasawe nekuti zvinhu zvachinja nekuti haachashandi, asi anofanira kuramba achingoenderera mberi achiwana muhoro hwake.
Kune mashoko anombobuda dzimwe nguva munhau emamwe makambani anenge achinzi aendese mari yaanobatira vashandi kunasa. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vasela Nijavangwe vanobvumawo kuti zvakakosha kuti vemakambani vaendese mari kunasa, vachiti kana makambani madiki akakwanisa kunyoresa nenasa sezvinodiwa pamutemo, zvinobatsirawo kusimudzira upfumi hwenyika. Vajavangwe vanotiwo makambani akawanda ange achinetseka nekuendesa mari kunasa sezvinofanirwa nekuda kwekufamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, vachiti vanotarisira kuti izvo zvave kuzogadzirika.
Pane makambani mamwewo andagirari dzatanga sikwanisa kubata mari dzenasa kunasa ikoko, asi zvimwe zvezvikwereri zvine makambani zvaachiratidzo izvo kunetsa kwaachi kuita zvinhu munyika ako zvaakunetsa kwavachiita zvinhu kumakambani, asi tine tariro yekuti zvinhu pazvinge zvichisumuka zvinhu zvichimbo tichawanikwa tichakwanisa kuwanikuona izvozvo makambani iwayo aita sei kusimudzira achizvaari kuita achikwanisa kubata zvikwereri zvayo ari zvine zvakafanana nechi nemariyo.
Pave nenguva yakareba vamwe vashandirwi kana kuti vemakambani vachichema nerekuti mari yemihoro inotambirwa nevashandi munyika iri pamusoro zvikuru, zvekuti ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvinoita kuti makambani akawanda atadzonyatsoshanda nemazvo. Asi amai Tanyanyiwa vanopikisana nemaonero aya, vachiti vashandi vakawanda munyika vanonhonga svosve nemuromo nekuti vanowana mari isingavakwanire zvachose.
Mari dzagara dzinototambirwa nevashandi ishomesa, hadzitosviki pane iye yatinoiti poverty bottom line inova iyo iri pa$507. Ezvinoizvi vashandi vakawanda vanoka vachihora mari shoma shoma kuma$200 minimum, vamwe vari kuhora $150. Saka kuti zvinzi mari idzi dzakawandisa handibvumirani nazvo, ende handidzo mari dzinoita kuti vakundikane kubhadhara NASA, nekuti NASA inongotorwa pamuhoro wemunhu 6% muhoro wemunhu inini chake employer chaanosungirwa kuita. Kana achinge aibvisa pamuhoro mari employer anofanirwa kuendesa kunasa chete chete.
Mutungamiri wesangano reZCTU vaPeter Mutasa vanotsinirawo vachiti chimwe chezvikonzero zvinoita kuti makambani emunyika atatarike inyaya yekuti vamwe vakuru vakuru vemakambani aya vanopiwa mari yemihoro ine mumvuri, asi vashandi vachipiwa shomanana.
Zvinoita kuti mabhizimusi aomerwe nokuda kwemigove yavashandi nechekuti vashoma vanotungamira mabhizimusi ndo vanotambira mari dzakanyanya kuwanda nezvimwewo zvavanopanana kuti vagare zvakanaka. Saka kubhadhara mari yenasa zvingaite kuti mabhizimusi atambudzike. Paongororo dzinoitwa gore negore roga roga nevemabhizimusi zvinoonesa kuti migove yevashandi haiziyiwo iri kutadzisa mabhizimusi kubudirira. Zvimwewo zvakaita sekudhura kwezvikwereti, mishina yave mitsaru, kuparara kwaita migwagwa, kudhura kwemvura nemagesi nekudhurawo kwemafuta ekufambisa motikari ndizvo zviri kunyanya kukanganisa mabhizimusi uye neuori hwatekeshera munyika.
VaMutasa vanotiwo ivo venasa pachavo vanofanirwa kubata mari yevashandi zvakanaka kuitira kuti isatsakatike vashandi vanenge vave pamudyandigere vachizoona nhamo.
Gwara marina asara ingo tarwa nebukota hurumende ya ingeru ministri inoona nese nasa mutimu we nasa ulipo hauna kukazirika shakana kutuwa shandi nile mabizimu usiwa nubadara kunasa wakone kutara kwa harari nasa kashinji hindi marisa ilastika nukunda kukutu hurumende ya uza nasa zukuita
Studio 7 haina kwanza kunzwa kubva kune NASA panyaya iyi. Makambani emunyika ari kupiwa kusvika musi wa 28 kukadzi kuti ave agadzirisa zvekunyoresa neNASA pamwe nekuona kuti mari dzose dzinofanirwa kuendeswa kukambani iyi dzaendeswa sezvinofanirwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishala.